manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu gumiguru 11 2017 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Rachel To ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoyi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vonyunyuta nemafambisirwo ari kuitwa chirongwa chekunyoresa vanhu kuitira kuti vazovhote musarudzo dzegore rinouya. Vagari vekumashona vendwest vanoti nzvimbo dzavari kunyoresa kuvhota hadzina mafomu avanofanirwa kunyora kuitira kuti mazita avo aiswe mumishina yebiometric voter registration. Ukuwo bato reMDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai rinoti Zimbabwe Electoral Commission haina kugadzirira zvakakwana chirongwa chekunyoresa kuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yedu yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji pamwe nebato reMDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai vanoti chirongwa chekunyoresa kuvhota chine zvakawanda zvachinofanirwa kugadzirisa kuitira kuti Zimbabwe Electoral Commission iite basa rayo nemazvo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanhu vaenda kunonyoresa nhasi muHarare kuti vagovhota musarudzo dzegore rinouya vaEnoch Mukudu avo vanogara musha weGlenview vati nzvimbo yavanzi vachazovhotera hisi munharaunda yavo.
Ini ndasvika ndikanyoresa pandinogara vakaita data capturing vakaisa mukombiyuta vakandibvunza kuti ndizvo here zvinhu zviri zvavanyora kuti ndizvo. Asi chazondishamisa ndechekuti pazoprindwa slip ndaona kuti polling station yavandiisa haisi muconstituents mandinogara.
Mumwe mugari wekuBorodale vaEdmore Manyofa vati zviri kutora nguva yakareba zvikuru kuti munhu anyoreswe semuvhoti sezvo vachiti vazhinji vari kunyoresa vanhu sevavhoti havana ruzivo rwakakwana nemichina yavari kushandisa pakunyoresa vanhu sevavhoti.
Mukoma zvekutora nguva yakati rebe munhu 1 anogona kutora 15 minutes bhozi kune vamwe mbuya varimo patownhouse apa vatotange vari kudzidzira kombiyuta vati zvekutobaya kombiyuta saka zviri kutora nguva hombe kiya ngaitanga iri diki bhati kozvinozvi kiya iri kukura nenyaya kuti zvinhu zviri zvinhu kufamba ipapo.
Mumwe mugari wekuchitungwiza muzvare Yvonne Muchaka vatiwo vakanyoresa semuvhoti nezuro uye vanoti vanotoresa mhiko kana kuti macommission of odds havasi kuwanikwa panzvimbo zhinji dziri kunyoreswa vanhu zviri kuita kuti vanhu vadzokere kudzimba vasina kunyoresa kuvhota.
Ini ndinogara kuchitungwiza North, dambudziko randakasangana naro nderekuti macommissioners ezek anga asipo papolling station takangosvika tichiona mapurisa chete achingotudza kuti zvichaita zvichaita asi takatozopedzisira tasiya zvisina kuita. Nhasi tasvika zvichinzi hatina equipment haisi kukwanisa kupika our polling station saka tatazongosiya tikati tozoona pazvinenge zvaitika.
Zvichakadai mutauriri weMDCT vaObert Gutu vaudza vatori venhau kuti sebato vari kushushikana zvikuru nemafambisiro ari kuitwa basa nekomishoni inoona nezvesarudzo yezek.
Tikuonasa kuti zeki basa iri vanga vasina kurigadzirira zvakakwana. Nzvimbo zhinji vanhu vari kushaya mamwe mafoma yanonzi maVR9 form vanowanika asipo. Ndataura nezvaitika kushungiza South kwakaseke kwokuti vanhu vanga vakaungana mhomho yavanhu vakaungana vosvika vonza zvichinzi panapa hatina mafoma apera iko kuchipisa kudai.
Vagutu vatiwo havasi kufara nekuti havasati vakwanisa kuona pane dura riri kuchengeterwa mashoko kana kuti sevha inenge ichichengeterwa mazita evanhu vanenge vanyoresa kuvhota.
Tiri mushishiro kuitaliyezi nezek kuti tikwanise kuziva kuti server iyi inochengeterwa kupi.
Vamwe vashandi vezeki vatataura navo vati michina yavari kushandisa mishoma zvikuru kuti vakwanise kunyoresa vanhu vemuHarare nechitungwiza pasina matambudziko sezvo nzvimbo idzi dzine mhomho yevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vari kunyoresa kumashonaland west vanotiwo zeki haina kugadzira zvakakwana uye dzimwe nzvimbo dzavhurwa dzisina zvekunyoresa zvakakwana. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vadzokera kumba vasina kunyoresa mushure mekunge vatadza kunyoresa sezvo zeki yanga isina mapepa akakwana anodikanwa kuti munhu anyorese. Kushaikwa kwemapepa anonyorwa zvine chekuita nemunhu ari kuda kunyoresa kwakonzera vanhu nhasi kuti vasaite shungu dzekunyoresa kuvhota mukaroi. Vakeleb Zingoni ava vanogara mumusha weveruzhinji wechikangwe mukaroi vati vakatadza kunyoresa nezuro nekuda kwemapepa ainge asipo pakavhurwa nzvimbo yekunyoresa pakiriniki yemuchikangwe.
Early in the morning, I got around 8:15 ndandai ikoko. Ndakasvika ndakatosvika nhu ndatambirwa nemapurisa ndavabvunza kuti yatanga here process. Zvikanzi apindai mukati mudi munzwe. Ndapinda mukati mune two ladies. Zvikanzi ya izvozvi takangogara hakuna mapepa. Zvikanzi tiri kuita sera around 10 ndavandadzokera.
Vakletas wezveri vanotyaira mota inotakura vanhu kubva kuchiedza kuenda mudhorobha vatiwo sezvo vakaenda vakatadza kunyoresa vachatozoenda rimwe remazuva achatevera.
Ine hatisati tinoverengera zvimabhozi kuti aona chozozozvakana magwana tinoverengera zvivo.
Vazingone vati chirongwa chekunyoresa kuvhota hachina kushambadzirwa zvakakwana sezvo vanhu vakawanda vasiri kuenda kunonyoresa kuvhota.
Vanhu vanofanira kutoti iyoyi nike voter education yacho registration education yacho yakaita iyo inofanira kutoitwa zvitori serious kupfuura zvavaiita bhozi bhozi vanhu vakafamba but havasi vanhu vese vavakakwanisa kuwana mudzimba bhozi vasvika pamba pane vana nababa vari kutengesa namai vari kutengesa vanhu vari kuita this and that.
Ongororo yaitwa neStudio 7 nhasi mukaroi yaratidza kuti vanhu vashoma vari kuenda kunonyoresa kuvhota. Vanhu gumi nevana ndivo vanyoresa pachikoro chepasi chechikangwe uye vamwewo makumi maviri nemumwe vanyoresa pakiriniki yechikangwe. Zeki iri kutadzawo kupa mvumo vanoda kuongorora kunyoresa kuvhota kana kuti maobserva kuri kuitwa mashonaland west ichiti haina michina inodhinda makadhi. Mukuru wezeki mudunhu remashonaland west vaaustin lovu varamba kutaura nezvekukundikana kwezeki kupa makadhi vanoda kuongorora chirongwa chebvr. Dunhu remashonaland west rakapihwa michina yechizvino zvino yekunyoresa kuvhota inosvika mazana matatu nemakumi maviri kuti vanonyoresa nzvimbo dzekariba nehurungwe kusvika kupera kwemwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 mukaroi, ndini Apa Chigoriwa.
Tichiri panyaya yekunyoresa kuvhota iyi, vamwe vagari vekwamutare vanotiwo havasi kufara nenguva refu yavari kutora kuitira kuti vakwanise kunyoresa sevavhoti. Loida Moyo uyo ari kwamutare anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vaudza Studio 7 kuti vashandi veZimbabwe Electoral Commission ZEC vari kutora nguva refu kuti vabatsire vanhu vari kuuya kuzonyoresa, kunyange hazvo vamwe vachiti vari kufara nekufamba kuri kuita chirongwa ichi. Vanhu vari kunyoresa pamuzinda wamuzviti pedyo nechiteshi chemabhazi anoenda kuHarare nekuSouth Africa. Nhasi panga paina vanhu vashoma uye kunyoresa kwacho kuchitora nguva refu, izvo zvanga zvichipa kuti vanhu vanyunyute. Pasvika nguva dzemasikati vanhu vasingapfuuri makumi mashanu ndivo chete vanga vanyoresa. Mumwe wevanhu vanyoresa nhasi, amai Ela Biza, vati havazi kufara nechinono chine vashandi veZEC.
Tandaona nechekuti vashandi wacho vari kuita rafu kune vanhu vari kudi vari kuda kuregista zvekuti unombonzi dzoka kunotira chakati dzoka chakati dzoka chakati onzi mbobuda panze mbopinda, saka zvinopa confusion kana kuti munhu obva atoramwa obva aregera kuregista.
Mumwe wevanhu vanga vari mumutsetse vaKalista Finyere vatiwo nzvimbo dzokunyoresa dzinofanirwa kuwedzera kuitira kuti vanhu vasapedze nguva yakawanda vakamirira kunyoresa.
Masenda zavo mashoma, ngaise masenda akawanda bhozi pambacho unonga wakumbirawo basa kutu register manje kudaika wakumbirawo basa mabhosi daro kuti tikasika imwe nekuregister but time manje.
amai tisi kuture vati huwa vazi kufara ni vanu vanu pindira pa mitsetse pachitwa zvechizivano nevashandi vezeki ava.
Umwe wouya woito pinzwe pamberi woto zvirejesa imwakagara mwauya kare zviro zvinoshungurudza izvozvo. Basi ndo zvandaona zvanga zviri kutoshungurudzika nhari kunetsekana nazvo. Mapepa hapana chanesa zvai zvakabvire kunaka.
Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu vaLloyd Munguma watiwo chirongwa cheBVR chiri kufamba zvishoma nezvishoma nekuda kwekuti vashandi havasati vajairira michina mitsva yavari kushandisa. Kunyangwe hazvo vamwe vari kunyunyuta nemafambisirwo ari kuitwa kunyoresa kuvhota, muzvare Tilda Membere vati havana chavaona pakunyoresa kwavaita nhasi sezvo zvavafambira sekutarisira kwavo. Hatina kukwanisa kuona mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa ezvesarudzo mudunhu reManicaland Kenno Mufati Masabeya kuti tinzwe divi ravo sezvo vanzi vari kufambira matunhu echimanimani Chipinge uye Mutare South. Chirongwa chekunyoresa vavhoti zvine mutsindo chatangira kumatunhu anoti Chimanimani, Chipinge, Mutare South, Mutare West uye Bwera South kubva musi wa 10 kusvika 25 Gumiguru. Mushure mezvo tichazopindawo mumamwe matunhu emumaNicaland. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vanoti vanoti nhasi vaswera vachitenderera kuchitungwizano Epworth uko vange vachiona kuti chirongwa chekunyoresa vavhoti chiri kufamba sei. Zeki yakatanga kusimbaradza kunyoresa vavhoti nezuro ichivhura nzvimbo dzekunyoresa dzakati wandei, asi mapata anopikisa pamwe nemasangano akazvimirira anoti chirongwa ichi hachisi kufamba zvakanaka sezvo zeki iri kunzi haina kunyatsogadzirira. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata amai Makarau akavabvunza kuti zvii zvavaona pavanga vachitenderera.
Ndiri ikoko ndasangana na Provincial Elections Officer nemaDEO eHarare ichitungwiza kuti vandiudze mamirira akaita zvinhu mumadistricts avo.
Ndeapi matambudziko avati vari kusangana nawo?
Matambudziko ari kusanganikwa nawo handingati matambudziko, asi kuti kune dzimwe nzvimbo vanhu havasati vanyatsotambira kuti chiitiko ichi chatanga mudunhu ravo, saka vanhu vashoma. Kune dzimwewo nzvimbo dzavatambira vanhu vakawandisisisa zvekuti kune mamwe macenters vanyoreseiwo vanhu vanodarika zana panguva yandanga ndasvikako. Saka tine zvakatisiyanesiyanei zviri kubuda munzvimbo nemunzvimbo.
Vamwe vari kuti Justice Makarau panenge pari kuda dzidziso yakati wandei nenyaya yekuti vamwe havasi kunzwisisa sekutaurawo kwamuri kuita. Imi muri kuita sei kuti vanhu vanzwisise kuti chirongwa chatanga ichi?
Tine vanhu vedu vari kuita dzidziso iyi vari munzvimbo idzodzo mbiri dzandataura. Tasangana navo tichiedza kutaura navo kuti pari zvino ngavachirega kuramba vachitaura zvavaita zvekuti kune chirongwa chichauya chekunonyoreswa. Ngavachitodzidzisa vanhu kuti chirongwa chiye chataitaura chatanga. Kana kuine dzimwe nzvimbo dzavanokwanisa kutokurudzira vanhu kuti regai ndikuperekedzei panzvimbo pari kunonyoreswa, vaperekedze vanhu ivavo vatovasiya vapanzvimbo dzinonyoreswa. Saka tingati tachinja strategy yedu yemeseji yatiri kupa kuvanhu.
Muungati kusvika nezuro manga manyoresa vanhu vangani?
Kusvika nezuro ndinoziva kuti vanhu vanga vanyoreswa mastatic centers edu vanga vari 40,000. Avo vanga vanyoreswa mumobile registration center tichiri kuunganidza mashoko nekuti kune dzimwe nzvimbo dzisina kukwanisa kuvhura nezuro.
Asi muchine chivimbo here chekuti mungakwanise kunyoresa vanhu mamiriyoni manomwe?
Hongu.
VMDC vanga vachinyunyutawo kuti matambudziko ekuti dzimwe nguva kwaimbononoka kuvhurwa kune dzimwe nzvimbo dzekunyoresa kuvhota munongedzewe kuti zeki nenge yakatanga chirongwa ichisati yanyatsogadzirira. Munoti kudini mashoko aya?
Zeki yakagadzirira kusvika kwekupedzisira. Kune kwakatadza kuvhurwa nenguva, zvimwe zvacho zvanga zviri nekuti kwanga kwakanaya mvura. Hapana zeki zvayaigona kuita kuti mvura isanaye kunzvimbo idzodzo. Zvimwe zvacho zvakaitika kuti mota dzatakanga takumbira kuCND hadzina kusvika nenguva. Zvakare zeki hapana zvizhinji zvayaigona kuita kunze kwekutsvaga dzimwe mota. Izvo zvatakaita. Patiri kutaura iye zvino hakuna nzvimbo yatisati tavhura.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vachitaura vari parunare muHarare na Blessing Zulu West Studio 7.
Munoziva here kwekunonyoresa? Chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga Gumiguru 10 kusvika musi wa 25 munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova; Harare Metropolitan, Chitungwiza; St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North kuAirport, Harare Central, Southerton, Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku neTafara. KuManicaland, Chipinge, Central, West, East neSouth, Musikavan, Chimanimani East and West, Mutare, South, East and West, Manicaland, Chipinge Central, West, East, ne South, Musikavan, Chimanimani, East, ne West, Mutare, South, ne West, Buhera, South, Mashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North, ne South, Mount Darwin, North, ne West, Mashonaland East, Mudzi, North, West, ne South, Mutoko, East, North, ne South, Uzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North, ne West. Kumashingo, Chirezi, East, West, South, ne North. Mwenezi, East, ne West. Chivi, South. Matebeleland North, Lupane, East, ne West. Binga, North, ne South. Matebeleland South, Umzingwane, Matobo North, ne Mzingwane. Insiza, Insiza, North, ne South. Midlands, Gokwe, North, Gokwe, Kabuyuni, Gokwe, Chirea, Gokwe, Nembuzia, Gokwe, Gumunyu. Gokwe South, Gokwe, Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi SMA centers arikunyoreswa kuvota. Mamwe acho munogona kuwawana pa website redu rinoti www.voashona.com.
Makateerera kunepenyura yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vati manyepo mashoko akabudiswa nesangano renhau reNBC mwedzi mishoma yapfuura ichiti vakanga vakanga vati vachawedzera zvakanyanya kugadzira zvombo zvenuclear vakatiwo nguva inenge yasvika yekuti hurumende ikanzure rezenisi rekambani iyi. Vanhu vatatu vazviuraya nhasi nemabhambu avanga vakazviteya nawo pedyo nemuzinda wemapurisa muguta guru reSyria reDamascus. Vanhu vaviri vakafa muchiitiko ichi. Muchikamu chedu chatinokurukura nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika, Plaxedes Jeremiah weStudio 7 akaita hurukuro navamupari waGwekwerere avo vanogara muNew York kuno kuAmerica. VaGwekwerere vanobva kwaZvimba asi vakakurira kuBulawayo.
Ndakauya muno ndakapfuura nekuSouth Africa kwandakamboti karei makore mashoma shoma. Ndabva kumusha kuzouya kuno kuAmerica.
Saka makauya muri kuchikoro kana kuti makangouya mukangosvikira pabasa?
Kuuya kwaiva kuuya kwokuti kubva kumusha kwaiva kubva kwokuti zvinhu zvaoma tichina maitiro pano. Toita sei ndobva takabudawo nevamwe teerawo vamwe vakaendawo kuJohni kwainzi Johni kuSouth Africa kasi ndobva takangoendawo pachizomuka mukana iwoyo kuti ndiuye kuno kuAmerica ndobva ndakazouya kuno kuAmerica.
Vamwe ndovanosvikira pamabasa eCareWork ndo ari nyore, asi imi makaita rombo rakanaka makasvikowana basa ramakadzidzira. Makadzidzira basa ripi?
Ndiri murairidzi, ndiri ticha. Ndakadzidzira ticha, ndikaticha kwemakore akati kuti. Ndichiticha kuhigh school, ndikazoticha makore akati kuti kuticha college. Pandazobuda muZimbabwe ndichienda kuSouth Africa ndinge ndakuticha pa Chinoyi University of Technology. Saka kuuya kuno basa remu education mune zvedzidzo hazvina kunyanya kuzondinetsa nekuti ndinge ndina mapepa angu akangonakawo anokandikwanisa kuti ndiashandise munomu.
Saka saizvozvi mutori murayiridzi pacollege?
Ndiri kushandira Department of Education. Paurayiridzi apa muno zviripo ndezvekuti paunosvika uchitsvaga basa racho kwaunonoriwana nezvaunozoita zvinoenderana nekuti mapepa ako anenge atarisiswa sei. Vanovatora voita evaluate vochiona kuti unokwana kuita papi zvinhu zvaunogona kuita.
Mune mudzimai nevana muno?
Hongo muri dinayo kuno. kana kwangu simuri.
Simuri yakakura kusvika mwana sekuru nana mbuya nevazukuru.
Hakuna ka kuti ungati kuru kana mina kana ani anenge ati konai sekuru konai mukoma. Ndochivanhu chedu ndomararamiro atakangoita. Tinongoramba zvakadero hazvisi izvozvo.
Asi chandakaongorora ndechekuti vanhu vekumusha vane pfungwa dziya dzekuti ndofunga mari tinongosangana nayo kana kutanha mumuti.
Ndodariso ndechekuti zvinhu zvaoma kumusha. Kwekuwana mari chaiko. Vamwe vanopererwa. Asi vamwewozve vane pfungwa isina kunaka. Nematarisiro avanoita vanhu vari kunze. Mari dzekuwana muno munhu ari kumusha anokungira achiti mukoma sekuru hanzvadzi nditumireiwo ka50 unoshandisa vari rekuti ka100 asi mukatarisira muno muamerica mastates akasiyana siyana ane maminimum wage yepe hour mukatarisa semuenzaniso muno munew york state yaiva $7 minimum kuti munhu uzowana ka50 yako iwo uchishanda pauri kuwana pe hour maawa mangani aunenge washanda mawaniro anoitwa mari nemafungiro nematarisiro anoita vanhu mari kumusha wako panoda kuti pagadziriswe hazvisi nyore.
Avo vanga vari vamupari waGwekwerere vachitaura naPlaxedes Jeremiah weStudio 7 vari muNew York muno muAmerica.
America inoti icharamba ichigashira nokuchengeta vapoteri sezvange ichiita makore ese. Gore rinouya risati rapera, hurumende inotarisira kutambira vapoteri vanosvika zviuru 40 nezvishanu. Zviuru 10 nemazana mapfumbamwe evapoteri vachabva kuAfrica. Zviuru zvishanu zvichabva kumabvazuva kweAsia. KuEurope nepakati peAsia kuchatorwa zviuru 2. Latin America neCaribbean chiuru chimwe nemazana mashanu uye kuchamhembe kweAsia zviuru 10 nezvinomwe nemazana mashanu evapoteri. Vapoteri vachatambirwa vashoma pane vasitowa makore apfuura nekuti hurumende inoda kuona kuti zvizvarwa zveAmerica zvigare zvakanaka pasina mhirizhonga uye inoda kukwanisa kuongorora vese vainotora vasati vapiwa mvumo yokupinda muAmerica. Pane zviuru nezviuru zvevapoteri vatova muAmerica vanofanira kuongororwa nebazi rezvemukati menyika. Kubva mugore ra1975 America yakatambira vapoteri vanoita mamirioni 3. Kunyange hazvo uwandu hwevapoteri vachatambirwa huri ushoma, America icharamba iri nyika inotambira nokuchengeta vapoteri kupfuura dzimwe nyika dzese uye icharamba ichichengeta avo vanoshungurudzwa munyaya dzemarudzi, zvavanofunga nezvamatongero enyika kwavanobva, chitendero chavo neavo vane magariro akasiyana neavamwe. Kutambira nekuchengeta vapoteri neavo vanomanikidzwa kubva munzvimbo dzavo. Gore rapera United States yakashandisa mari inoita mabhiriyoni manomwe emadhora mukubatsira vapoteri. Gore rino yashandisa bhiriyoni nechidimbu chemadhora kubatsira vapoteri vokuSyria uye yabatsira vapoteri vokuIraq nemari inopfuura mamirioni mazana mashanu nemakumi masere emadhora. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maererano nokutambira nokuchengeta vapoteri neavo vanoshungurudzwa. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Sangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union rinoti Standard Bank iri kuvhara mabhanga ayo mumaguta madiki akaita seHwange, Chiredzi nechinoi nemamwe nekuti bhanga iri haridi kubatsira Zimbabwe kuti ibudirire. Mashoko aya anoteera mashoko ebhanga iri ekuti riri kuvhara mabhanga aro mumaguta madiki nepamusana pekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reStandard Bank panyaya iyi. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaPeter Mutasa, munyori mukuru musangano reZimbabwe Banks and Allied Workers Union, kuti tinzwe zviri kuitika.
Nyaya huru huru iri kunyanya kuoma ndeyekuparadzwa kwamabasa kuitika mumabhengi ese zvawo, asi kunyanyanyanya mabhengi makuru anobva kunze kwenyika ane mahead office anobva kunze kwenyika semabhengi akaita sana Standard Chartered Bank. Ichocho ndochinhu chanyanya kuomesesa mabhengi.
Zvinoreva here kuti mabhanga haasi kuita mari?
tukona kuti zvichiitika vashandi vachiluza mabasa mabhengi ari kubva anyanyanyanya kuwanawo maprofit maprofit aya akungoenda bedzi kune vari vebhengi akuchindawo mari inopinda muvanhu kana mari inopinda munyika.
Standard Bank inoti inoda kuvhara mamwe mabranches ayo kunzvimbo diki munyika. Boka renyu rinoti chinyi?
Tiri kutosimudza matemo kuti tirwisane nawo zvakasimba tichigunun'una pamusoro pokuita kwekuita Standard Chartered Bank muno kwekuti inobvisa mabasa mazhinji anobhadhara zvakanaka emazuva ano anofanira kusumudzira vana vemunomu tichimaita kuKenya, Nairobi nekuChennai kuIndia. Saka zvaakureva izvo kuti Standard Bank iri kutora mabasa emunomu Zimbabwe ichiisa budiriro kune dzimwe nyika dziri kunze.
Munoziva here kuti mabasa mangani angarasika?
Havasati vanyatsa kubuda pachena. Ndicho chimwe chinhu chatirigunun'una nacho kuti tiringoita zvekunzwa tirikutarisira kuti tinogona kuluza mabasa atingati 50% of what we currently have. Mabhuranchi etiri kunzwa kuti ndiwo anoda kuvharwa mabhuranchi akaita kunga kunana Hwange mabhuranchi madiki ari kunzvimbo dzakaita kungana Marondera Ndura ana Chinoi ana Chiredzi tanzwa kuti vanoda kuvhara kumataundi madhorobha madiki ende zviri kuitika zvizhinji zvokuti upfumi hwemuno bhekozi mabhengi hapana chaanogadzira anongouya otora mari yedu okuchaja bank charges. Upfumi hwo hwenyika hunofanira kunge huchisumudzira nyika yedu hwaakunosumudzira dzimwe nyika ichiunza mabasa kuNairobi ichiunza mabasa kuChennai.
Avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Banks and Allied Workers Union vaPeter Mtasa vachitaura vari parunhare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa maonere evanhu vari kunze kwenyika chirongwa chekunyoresa kuvhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Mai varubi mumanzi waAlex Macheso uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vakawanda vonyunyuta nemafambisirwo ari kuita chirongwa chekunyoresa vanhu kuitira kuti vavhote musarudzo dzegore rinouya. Bato reMDC rinotungamirwa naMorgan Tsvangirai rinoti Zimbabwe Electoral Commission haina kugadzirira zvakakwana chirongwa chekunyoresa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Tinovimba kuti mushange minesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini wenyu Ray Choto ndiri muWashington DC. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumire kuStudio 7 at voanews.com. Thank you.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kuStudio 7 ngolwesithathu mhla zilitshumi lanye kumfumfu 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu labano kwenza behlale kuma squatter camps ukuthi babangelwe nguhulumende weZimbabwe onganakekeli abantu babo. Kuthi lesi senzo siyisenzo sokuganga, yikho ukuqala futhi kokurigama elections okwenziwa yiZANU PF, ngoba iyakwazi ukuthi la abantu abangeke bayivotele kodwa bazovotela iopposition.
Iningi labantu likhala ngokwehluleka ukubhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo.
Akufazanga siye phambili ngokuthengisela kwethu. So sasesivumelana sizabuya sizohlangana lapha ngoba dazithengisa abantu sizobatshela hayi sokuthi esingayenzi. Sizahlala phansi silungiselele sibone ukuthi siyenza njani, ngoba ngeke size sinikele yethu kufosi ekhuluma into zakhe ezingahlonipha abantu beMandebele.
Amapolisa kobulawayo avimba ukutshengisela obekuqondiswe kumeli webulawayo South edalele ephalamende njalo engowe-MDCT umnumzana Eddie Cross. Abesifazana abadabuka eZimbabwe abakhokhela inhlanganiso eziphathisa uZulu ekhaya banikezwa imivuzo kwelebhilithane. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Iningi labantu libikwa lisehluleka ukubhalisela ukuvota ngezizathu ezichiyeneyo kuhlelo oluqale elizweni lonke izolo. Kobulawayo khona abantu abahlala emikhukhwini labo bayehlulekile ukubhalisa ngoba bengelancwadi ezifakaza lapho abahlala khona. Kuvika unompumelelo moyo.
Uhlelo lokubhalisa ukuvota kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo oluqhutshwa ngesiqhubu luqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo, njalo ihlandla lakuqala lokubhalisa likhangelelwe ukuthatha amalanga alitshumi lasithupha. Iningi labantu libikwa libuyiselwa emakhaya ngoba bengela incwadi ezikhombisa lapho abahlala khona, loba nje inkokheli zezek zisithi akulamuntu omele abuyiselwe emuva. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyabameli Human Rights Lawyers Network iyasisola kakhulu lesi senzo sokubuyiselwa kwabantu emakhaya, bethi bazathatha inyathelo lokubona ukuba akulamuntu ozabuyiselwa emuva kusukela kusasa. Igqwetha elibona ngokuqhutshwa kwenhlelo eabameli Human Rights Lawyers Network, umnumzana Thinei Mukhwewa, uthi izeki kumele ibone ukuba wonke umuntu uyabhalisa ngoba akusimfihlo ukuthi abantu abahlala emikhukhwini akunandlela zokuthi bathole isiqiniseko sekheli.
Sina njengamagqwetha amele amalungelo abantu, akusithabisi ukuthi abantu bebegcotshwa endaweni zokubhalisa ukuvota ngokuswelakala kwamaphepha atshengisa ukuthi uhlala ngaphi. Abezeki bebemele ukuthi babone ukuthi ama-affidavit akhona, labo sikomitha abadingayo babe khona lapho kubhaliswa khona.
Umongameli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uthe okwenziwa yizeki yikuganga njalo yikuqala kokuqila ukhetho oluzayo.
Abantu labano kwenza behlale kuma squatter camps ukuthi babangelwe nguhulumende weZimbabwe onganakekeli abantu babo. Kuthi lesi senzo siyisenzo sokuganga, yikho ukuqala futhi kokurigama elections okwenziwa yiZANU PF, ngoba iyakwazi ukuthi la abantu abangeke bayivotele kodwa bazovotela iopposition.
Umandle Nkosi Mushwa uthe wehlulekile ukubhalisa ukuvota ngoba ubengela ncwadi ekhombisa ikheli lapho ahlala khona kanye lencwadi esekela eyekheli.
Ngibuyile ngifuna ukuzoregister, so ngihlulekile ngenxa yokuthi bengilesithupha ngingela phepha lamanzi le-affidavit.
osakhulayo ucelani moyo osuka esilobela uthe esigabeni sakibo bakhangelele ukubhalisa kunyanga ezayo ethi ngendlela abantu ababuyiselwa ngakhona emadolobheni kukhombisa ukuba emakhaya kuzaba phambili.
Kuzaba lama challenges abezalungiswa sikhathi manje njengoba kuregister kuthiwa kuphela ngoNovember.
Kulandela ukubhalisa kutsha abantu ukuvota ngaphansi kohlelo lwe-BVR ukuze iCommission yeZEC ibe loluhlu lwabantu abazavota. Iningi labantu lithi uhlelo lolu luze ngesikhathi esihle kodwa ukubuyiselwa kwabantu emuva ngoba bengela ncwadi isiqiniseko sekheli eyalapho abahlala khona kuzakwenza kukhanye angathi uhlelo lolu lubi. Abantu bathi uhulumende kumele akhumbule ukuba iningi labo alilazo lezo ncwadi ngoba kunguye obadilizela izindlu phansi kohlelo lomrambathwina. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguNompumelelo Moyo.
Kunjalo nje eHarare abenhlanganiso ezizimeleyo uZulu kanye labamabandla ezombusazwe aphikisayo labo bacothoze ikomishini yezokhetho besithi yehluleka ukuqhuba kuhle ukuhlelo lokubhalisa abantu. Kuvika uMavis Gama.
Abelinye lamabandla aphikisayo eleMDCT bathi lokhu yisibonelo sabahlezi bekutsho ukuba ingazinikelanga ukulungiselela ukhetho ngokwaneleyo ikhomishini ebona ngezokhetho elizweni eyeZimbabwe Electoral Commission ZEC. Emhlanganweni nentatheli zindaba emahofisini esigodlo saleli bandla le-MDCT isikhulumeli salo umnumzana Obed Jaurura Gutu uveze ukuba kunengi okuphosiswayo ekuqhubeni lumsebenzi.
The unpreparedness of ZEC continues to stand out throughout the process.
Ukungazilungiseleli kwezethu kuvezwe sobala ekuqhutshweni kwalelo hlelo. Amakhulu abantu akanelisanga ukubhalisa amagama endaweni yeSt. Eugene Primary School esigabeni sesidungu saSouth.
Ophethe ezokuqhutshwa kwenhlelo ehlangothini lwabasakhulayo kubandla leli uDesmond Ncube uthi lokho akubaphathi kuhle njengebandla.
Thina njengebandla besilungiselele kakhulu ukuthi abantu bayibhalisa ukuvota. Bayosikhathazeka kakhulu ukuthi iZEC itshengisa ukuthi yona ayilungiselelanga lolu hlelo ngoba khanya endaweni eziningi ama-commissioners of votes kawakho labancedisa ukuthi baginde ama-proof of residence abantu.
Obunye bobufakazi asebebutholile ngokungaqhutshwa ngendlela kwalolu hlelo uNcubethi bubalisa obusemaphetshaneni anikezwa umuntu ngemva kokubhalisa okulotshwe indawo ezehluke kulalezo abavotela kizo kukhetho olwedlule.
Umuntu kumele aphiwe ipolling station eseduzane lalapho ahlala khona, atsho ukuthi aphiwe khatshana ukuthi uzadinga imali yebhasi kumbe ahambe umango omude ukuthi aye evote.
Lanxa kungalesi simo abe-MDCT bakhuthaza uZulu ukuba aphume ngobuningi ukuyabhalisa, abekezele lalapho zidonsa inyawo iziphathamandla zeZEC baze balithole lelo thuba. Uyakhunjuzwa uZulu ukuba athathe leli thuba asebenzise ilungelo lakhe ekuphathekeni kuhlelo eziphathelene lokhetho okuyiyo ndlela esemthethweni yokukhetha inkokheli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 Mfufu. Kula ma centers alandelayo.
Madoda siyovota.
Kobulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza. St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Airport, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikalan, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Ndire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West. Emashingo, Chirezi, East, West, South and North. Emwenezi, East and West. Chivi, South. Ematebeleland North, Lupane, East and West. Ebinga, North and South. Ematebeleland South, Mzingwane, Matopo North, Lemzingwane. Ensiza, Insiza, North and South. Enkabazwe, Midlands. Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuyi. Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo. Amanye ilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsayithi yethu ethi www.voaindebele.com.
Amapolisa eChabalala koBulawayo namuhla avimbe ukutshengisela kwabantu abasola umeli weBulawayo South edalele parliamente olilunga njalo leMDCT umnumzana Eddie Cross besithi uthuke isizwe samaNdebele. Kubika uBathabile Masuku.
Amapolisa ahlomileyo avuke evimbe igalaji leChabalala elithengisa amafutha ezimota lapho bekuzaqalela khona ukufola kwabatshengiselayo besiyaphelela emahofisini ekhansi likamsitheli okuthiye abakade befuna ukuphatheka bebuyele emakhaya belokudana okukhulu. Unobhala jikelele wenhlanganiso yebhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo onguye obeqoqe lokhu kutshengisela uthi kuyadanisa ukuba amapholisa abalele ukutshengisela bethi noma bemisiwe bazaqhubekela phambili kusuku abazaluhlela ethi ngeke bayekela uCross ethuka abantu.
Namhlanje bekufuze sizotshengiselela ukungasuthiseki kwethu ngendlela ethi Cross akhuluma ngayo. Manje abomthetho bathi akufazanga siye phambili ngokutshengisela kwethu. So sase sivumelana sizabe sizohlangana lapha ngoba sasetshengisa abantu sizobatshenta hayi sokuthi esingayenzi sizahlala phansi silungiselele. Sivonje siyenza njani ngoba ngeke size sinekelo yethu Cross ekhuluma into zakhe ezingahlonipha abantu beMandebele.
Umongameli we-MRP omunye wabavinjwe ngamapholisa ukutshengisela uthi ukuvinjwa kwabo akubathokozisi njalo uCross abekwazi ukuthi kabayamukeli inkulumo yakhe.
Uthi amapholisa isikhathi esiningi siwaziprotekta ibandla lezanupiyefu ngoba lawo sikwazi ukuthi ngawe zanupiyefu. Namhlanje siyazibuza ngoba okunye sikwaziyo ukuthi zanupiyefu libandla elingathakazeleli abelungu. Libandla elalwa labelungu libaxotha even emapulazini lakumabhizinisi. Namhlanje siyazibuza ukuthi i-interest yezanupiyefu ukuze izodifenda umlungu lo okhulume kubi ngamaNdebele okhuluma ngabantu abamnyama interest yabo kuyini ngezindlela kufithi bayatsho ukuthi u-Ted Cross right akukhuluma ngamaNdebele kuyinto eqondileyo lawo bayakusupporta yikho bekhethe ukuthumela amapholisa ukuthi azosivika.
Isakhamuzi seBulawayo South umnumzana Melusi Chuma laye uthe kumzwisa ubuhlungu ukuba umuntu abamvotelayo usebathethisa aphinde avikelwe ngamapholisa.
Kusizwisa ubuhlungu ngoba abantu abasithethisayo ngabantu abazithi futhi bavotelwa eMathebeleland bese besehluleka futhi ukuhlonipha thina esabafaka esinkweni leso abasidlala.
Osakhulayo uJoseph Phiri laye uthe kuyamzondisa kakhulu esola ukusekelwa kukaCross ethi kukhanya inkulumo yakhe ivunyelwa ngumbuso okhona.
Hayi, kuyasizondisa kakhulu ngoba thina size lapha sizokhuluma ngalo muntu okwazi ukuthi asithethise. Kodwa amapholisa abuya azofuna ukuthi bona bamprotect. Singazi ukuthi bakho olwonelweyo or kumele kuprotect onjani empilweni.
Kumaviki ambalwa adlileyo umnumzana Cross uchothoze kabanzi abantu beMandebeleni okuthiye iningi labantu licasukile bethi yikuswela inhlonipho. Abatshengiselayo bathe bazaqhubekela phambili bedinga imvumo yokutshengisela kungakhathalekile ukuvinjwa ngamapholisa. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo nginguBathabile Masuku.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwe-Diaspora Forum sixoxa ngohlelo lokubhalisela ukuvota. Kambe isizalwane zezimbabwe ezisemazweni achiyeneyo afana labo Botswana labo South Africa zizavuyela ekhaya ukuyabhalisa na? Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga abesimuslim abathathu abedlulisa amalawulo bafile ngemva kokudubula amabhomba lamhlanje esakhiweni esiduzane lenkamba yamapolisa esigodlweni seSyria iDamascus. Kufe njalo abantu masayana ababili ekade beduzane labantu laba. Lokhu kubikwe ngabogatsha olubona ngendaba zasekhaya kwele Syria. Lubikwa luqhubeka lusegudwini udaba lokuthonisiswa komlawuli wedale lephalamende kwele Indonesia ngamacala athile okungethembeki awe corruption. Amakhosikazi adabuka eZimbabwe aqondisa inhlanganiso ezijeneyo eziphathisa uZulu ekhaya anikezwe imivuzo kuhlelo lwe-Piper Awards kwelebhilithane. Anikezwe leyo mivuzo enconywa ngemisebenzi yawo emihle, kubika u-Ezra Chisasibanda.
Lonyaka umnyaka wesibili umkhosi wemivuzo owe-Piper uqhutshwa. Kunikezwa amakhosikazi asebenza encedisa uZulu oswelayo kwele Zimbabwe. Unkosikazi Titsi Mambokati nguye wasungula inhlanganiso ethiwa Women of Purpose International ukuthi ihlolisise ibisibonga amakhosikazi asebenza gadalala ukuthuthukisa iziqinti zalapho abaphuma khona eZimbabwe. Yena uthi wacabanga lomcabango wokusungula lolu hlelo ukuze aphakamise lokukhuthaza abesifazane ukuthi labo baye phambili ngemisebenzi yabo emihle.
B is Purpose Excellence Recognition Award.
Imivuzo ephiwa yi-BIPA kulapha engiqakathekisa khona omama kusengathi thina iqembu labomama abanenjongo. Ngoba siyazi ukuthi silabomama abaningi eziqintini zethu. Bakhona njalo abaningi abalemisebenzi enenjongo yokusiza kodwa ngabana kwamuntu ngoba funa bengadumanga kakhulu kuma-social media.
Unkosazana Vuyelwa Mabhena odume kakhulu kwele Bhilithane ngokuthunga impahla zabantu abadumileyo njalo lokufundisa abantu ukuthunga eUniversity yaseLondon. Uthi uthunga ethengisa impahla njalo enye imali uyithumela ekhaya lapha awondla khona lokugcina intandane.
It is a challenge ukwenza lama-artist because into abazifunayo sebizi weird ngoba ithandi nanya bengawuthandi but i-artist yinto yabiyikukoni.
Omunye njalo othole umvuzo unkosazana Sazini Malaba wabomba iqembu lakhe labomama enkundleni yebulenjini yokuzithokozisa i-Facebook elithiwa Mthokazi Queens UK. Uthi bavumelana bengamakhosikazi ukuthi basize izalukazi lamaxhegu angasakhona ukuzigcina nokuzisebenzela. Bayancedisa njalo intandane bezibhatalela i-school fees ukuthi zifunde.
Ngabumba iqembu leMthwakazi Queen lapha e-United Kingdom. So iqembu leli ngelabomama kakhulu abavela koBulawayo. Sabambana sabumba iqembu leli ukwenzela ukuthi sidinge imizamo yokubana sincedise abantu ekhaya eZimbabwe. So iqembu leli lapho nje ngo-2015 ngoNovemba. Sile 2 years siqhuba ngalo msebenzi. Since 2015, sesiyenze into ezinenye ezihlukeneyo. Sancedisa kuma-families ayethiwe ngabazali. Sancedisa njalo kulo student we-nurse ne-school fees. U-student lo uyi-orphan wabhala lintombazana wapasa kakhulu wasinika i-feedback yokubana hayi uwenze kahle kuma-exam zakhe. So konke lokhu siyakubonga kubomama bemthwakazi.
Imendulo ezinje zenza umama abaningi bazizwe bethinteka ngaphakathi ukuthi basebenze gadalala bancedise abaswelayo abanganakwayo kwele Zimbabwe. Unkosazana Mambokazi ukhuthaze wonke umuntu ongumama kulo mcimbi ukuthi anganyamalali, ngabaphume basebenzele ndawonye njalo bancedisane ngamacebo ukuze bazithuthukise lokuthuthukisa izigaba zabo. Kukhanya umama bayazi ukuthi ekhaya kusekhaya, njalo abadala bathi iyazi lapho ophuma khona. Ngimele eStudio 7 eLondon, ngingu-Ezra Jesus Banda.
Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele umnumzana Mpari waGwekwerere ohlala eNew York khonapha eMelika lapho afundisa khona ekolishini leNew York.
EZimbabwe ekhaya ngineminyaka ngasuka ayawele South Africa kwisikhatshana kodwa ngagcina sengingapha eAmerika. Ngo-2012 lapho khona lapha eAmerika.
Wabuya ngomsebenzi, wabuya ngesikolo.
Usuke ekhaya bekusuka kokuthi khona kungasela nto ongayenza sibili ukuthi okungaphilisa imuli. Ngaphuma lami ngayadinga umsebenzi we-South Africa unesikhatshana ngasebenza khona kwasekuba lethuba lelo lokuthi ngibuye ngapha eAmerika.
Isibongo nguGwekwerere. Wena-ke uzalelwe ngaphi, wakhulela ngaphi, njengoba ngikuzwa ukhuluma isiNdebele esingela kugiliza?
Mina azalelwe eHarare, ekhaya ngithi, ndela koZimba, kodwa mina ngikhulele koBulawayo.
Wathi-ke sibuyile-ke ngapha ngase-America, ngilethemba waya la wesikolo ukuze uthole umsebenzi ongcono.
Umsebenzi bekade ngiwenza ngawuthola lapha kubana umbalisi fundele utitshala umsebenzi utitshala afundisa e-high school, ngafundisa e-teachers college, bese ngifundisa eChinoyi e-university ngisuke elokuzela ekhaya.
Kwaba lula ukuthi usuke e-South Africa uhle uthole umsebenzi wobabalisi ngoba abanye phela bathi nxa beqala ngapha engxenye oyaqala akayenzi i-care work.
Kukhona okufunakala i-State of New York okumele ukwenze okukubale ube lama certificates athize. Ngayindlela sikuwathola lawo ngase ngithole umsebenzi.
Kodwa kulula ukuthi ngemfundo yaseZimbabwe ilohlonzi na ukuthi ungenelisa ukuthi ubuye uzoba ngumbalisi eMelika.
Into ekhona ukuthi bathi nxa ubuya lapha lokho oyabulakho iy'ngwalo zakho olazo wena bathatha njalo bezenze i-evaluation bese bekutshela-ke ukuthi khona hhayi lokho lakho wena kufana nalokhu esilakho lapha, kusho ukuthi-ke uza ungenelise ukwenza lokho. Thina esikufunda ekhaya yi-British system, ngapha ngale yabo ye-American.
Kukanti-ke thina vele asilamuli ekababa lomama kuphela, silawo ugogo, silabazukulu. Liyakhangela ekhaya njengoba umumo usumubi kangaka?
Philile abasekhaya ukukhula kwethu esintwini nje ukuthi into yagcina abonye icabange lapho. Kodwa lapha umumo usukhona manje ngoba ukuthi sokumele umuntu wenzele abantu abasekhaya okuningi okwedlula lokho ebesikwenza umuntu usesekhaya, ngoba umumo umi kubi kwezomnotho ekhaya.
Kodwa ngikhuthaza bani ukuze abantu ekhaya bangawonakali ngoba balo mcabango ukuthi thina ingxenye siyakuyakukha njengezithelo
esihlahleni. Cabango lokho bumkhulu kakhulu. Uyabona ukuthi khona nginika umzekelo sowalapha e-America. Nxa umuntu esithi esekhaya, ha, ngithumezela okuyi-50. Nxa ekhuluma ngemali yena uthi okuyi-50. Ma ulapha e-America, ukuthi ukuthole okuyi-50 lokho akulula. Abaningi nxa ungekho ku-contract uhola by the hour. Ama-minimum wages, ama-states alapha, ayihlukene. $12, $7, $6 per hour. So uyabusebenza ama-hours amangaki ukuthi uthole okuyi-100 lokho okufunakalayo.
Umnumzana Mpari waGwekwerere, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Abalwela amalungelo abesifazana bananze ilanga le-International Day of the Girl Child namuhla bekhala ngokungaphathwa kuhle kwamankazana eZimbabwe. Omunye wabo ngunkosazana Linda Mpofu.
Xa sikhangele kakhulu umntwana oyintombazana uthele luklubhu lapha kwelezimbabwe, abantwana abangamantombazana bayendiswa bengazange babuzwe, umntwana qukule kuthe siyayendisela exhegwini. Njalo futhi abantwana nxa sikhangele abangamantombazana balenkinga eziningi. Nxa sikhangele wona lawa ama-sanitary pads, idola lokuyathenga abalalo, umntwana agcine esesebenzisa ezinye izinto ezingamelanga azisebenzise. mtana inkaza nasiulu tele nkatalala lapa kwele Zimbabwe.
Inga pakanyiswa njani, inga tutukiswa njani impilo yomntwana inkaza?
Into okumele yenzakale ukuthi nxa kunamalanga anje anjengawona lawo wonke umntwana kumele bekwazi kube yinto abayihlabelayo ukuthi namhlanje lilanga lethu. Njalo kumele kuhlale kuyenzwa ama-programs kakhulu. Uhulumende laye angatshone emelela ukuthi ama-NGO kumbe inhlanganiso ezizimele zodwa yizo kumele ziqale ukuthi zixoxisane lamantombazane. Uhulumende laye kumele ananzelele ukuthi abantwana abangamankazana ubafaka kuqala ngoba bakithi abantwana abangamankazana yibo abaphethe isizwe esiyilandelayo. Nxa singatshabalalisa umqondo nalo emantombazaneni kukutsho isizwe esizayo kuyabe kungela sizwe kuzo. So kumele kunanzelele ukuthi umntana oyinkazana uyafundiswa atshengiselwe njalo ukuqakatheka kwakhe esigabeni.
Ekadeni umntwana ongumfana nguye obephakanyiswa kakhulu okwedlula umntwana oyinkazana. Kusanjalo yini kumbe isebezama nje abantu kubalinganisa sokulobubelo?
Kuseselomango sibili ukuthi abantu bafundiswe ukuthi umntwana ngumntana. Ngiyananzelele sibili khona umama nxa ezithwele. Ungambuza ukuthi ufisa umntwana oyini uyakutshela ukuthi ufisa ini umfana. Lakathesi khonokho kusesekhona sibili kusamele kusetshenze gadalala ukwenzela ukuthi labo abantwana abangamankazana bazibone labo bengabantwana belingana labona laba abafana.
Unkosazana Linda Mpofu ulwela amalungelo abesifazana. Njengomkhokheli we-MDCT, umkhokheli webandla eliphikisayo kwelaseKenya, umnumzana Raila Odinga, sephumile kukhetho lwesibili lokudinga umongameli iRunoff esithi ufuna uhulumende eguqule indlela aqhuba ngayo ukhetho ukuze kungabi lokuqilibezela ade kwaba khona kukhetho lwakuqala. Lokhu kufana lokwenziwe ngomnumzana Morgan Tsvangirai ngo-2008. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sfanda ukuthi kukhona na iZimbabwe engakufunda njengoba layo ibhekane lokhetho.
IZimbabwe kawufanelanga hlale phezu kwezandla sithi njengoba kusenziwa ukhetho ngemva kwesikhathi eside kangaka njalo sile experience ka-2008 mhlawumbe izinto zizahamba kuhle kumbe ukhetho luzenziwa ngendlela elungileyo. Okunye okufanele sikufunde ukuthi ukuphuma kukhetho engakwandanga ukuba le mpumela enhle ikakhulu nxa sikhangela kwezedemokhrasi kawukhanye ukuthi kuzasiza abantu beKenya njalo lokuthi ungaphatheki kukhetho luka-2018 kungasiza yini abantu beZimbabwe angiboni unceda kangako.
Amabandla aphikisayo eZimbabwe ahlezi ekhala ngokuthi afuna kuguqulwe indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo esingathi ngama-reforms. Kungayiwa kukhetho engekho ama-reforms la, impumela ubona eyamukela yini amabandla la alubana ethe anqotshwa kumbe kube le-runoff ubona engena na kuleyo runoff kumbe ubona esala njengobabu Odinga?
Ye ngibona mina bangangabe ngena kuranoff bangayala bekhangela ukuthi mhlawumbe bazibona bengelathuba elikhulu lokuthi babe le mpumela. Bona khonokho kuyinto esingathiwa engabathwalisa nzima kakhulu ngoba nxabe ke bangena kukhetho ekuqaleni ukwalo ukungena kuranoff akusoze kubasize kangako nxa bekhala emhlabeni bethi hayi ukuthi lapha kube lokuqilana. Mina ngiqakathekileyo ukuthi basebenze kanzima ukuthi bathole ama-reforms athe xaxa bengangeni kukhethwe ekuqaleni. Bangahle ukuwathola bengangene lapho ngeke bathi sebengena kubaranoff sebefuna ukuthi kube lo mahluko omkhulu kakhulu. Khathi siyabona ukuthi eKenya ama-reforms atholakalayo ngama-reforms afunwa ngukinyata hatshi afunwa ngamabandla aphikisayo. Khonokho kutshengisa ukuthi abantu abasemandleni bathanda ukuthi basebenzise khonokho ukuthi balelokhu bebusa besiya phambili. Kufanele sikuhlakaniphele kakhulu lokhu nyabantu beZimbabwe singena kukhetho luka-2018.
Umnumzana Nkululeko Sipanda ucubungula ezombusazwe. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.